dzaniko kuti paita mambasa pano. Tamaoko akuchina chiremerera kwafumuka uko zvichabatsiriko
kwafumuka
hausi uchenjeri kusara takararamba marume kana kuri kungwara uko tichavi kana niko
nani
Zaniko kuti paita mambasa pano. Maoko akuchina chiremerera kwafumuka uko zvichabatsiriko
kwafumuka
hausi uchenjeri kuzara takararamba varume kana kuri kungwara izu tichavi kwana niko achachema mumwe ndiani achanyaradza mumwe ndiani achapata maoko mumwendiya iwe wapirwa ini ndapirwa zvino achachema mumwendiya niko makuru wei mira yamago makore ano kana ndiyo mbedziziro yenyika achachema mumwendiya achanyaradza mumwendiya achapata maoko mumwendiya nae makuru wei makuru wei Oh, vakuruwe, vakuruwe, inga paita mabasa pano.
Tumirai mere kuvakuru kuno kwaita mabasa.
Ndozi wata haniko.
Mabukutika vakuruwe.
Kuruwe.
Kwaita mabasa.
Ayo, 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 ayo. kubata maoko akuchina chiremerera kwakumuka uko zvichayamburei hausi uchenjeri kuzara takararamba varume kana kuri kungwara isu sichani kana niko Zaniko kuti kwaita mambasa pano
tumirai mere kuvakuru kuno kwaita mambasa